chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauye kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tiri kuti vari kudzoka pasi asi kuri kushayiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere. Saka nyaya yemuZimbabwe nenyaya yehealth system isina kusimba inonetsa kuti tisumuke tobva tati vanhu vaenda pasi. Nekuti kune zvinhu zvakawanda zvatinoti isusu kana tichitaura nezvepublic health kana kuti nezveutano tinofanira kunge tichitarisa tisati tataura kuti zvechokwadi zvatiri kuita zviri kudzisa vanhu kuti vange vachibatwa nechirwere.
Asi ka Dr. Nyashanu, takanzwa kuti kuongororwa kana kuvhenekwa COVID-19 kwave kuitwa pachena muzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki emakanzuro. Sei muri kuti vanhu vanogona kunge vachishayiwa mari?
Hongu, makiriniki emakanzuro, makiriniki ehurumende ari pano pasingakwanise kunge pachisvikwa nevamwe vanhu vanenge vari kure. Vanhu ava havana mari chaiyo yekuti vakwire bhazi vasvike pakiriniki paya. Vamwe vanofanira kunge vachifamba zvikuru apa vanenge vaakurwara. Saka zvinoita kuti vanhu vange vasingaendi kunotestwa, vamwe vari kurwara vachifira mudzimba.
Tanzwa hurumende ichiti ichange ichiongorora kana kusupervisa ndufu dzose dzinenge dzichiitika munguva ino yeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Munotiwo nedanho iri?
Ini izvi zvinhu zvataurwa nehurumende zvinhu zvinenge zvakanaka zvokuti yesi tiri kupa mazwi ekuti vanhu vange vachidzidza. Asi handione kuti kutaura kwavari kuita uku vane kapasiti yacho yekuita izvozvo. Zvingangove zviri zvinhu zvekutaura mukutaura. Nekuti tikatarisa iye zvino kapasiti chaiye kuti tinge tichidzidzisa vanhu just kuvadzidzisa mumacommunities tovasiya varimo toisa munhu wani hatisi kumuwana. Saka indinoshaya kuti hurumende inozowana vanhu kupi kwainotaura kuti ichange ichisupervisa rufu rumwe nerumwe iyo ichikundikana kunge ichisutuma vanhu kuti vanodzidzisa vanhu mumamana kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chinofanira kudzirwa zvakati, chinofanira kudzirwa zvakati. Chavanoita kuadvertisa muradio, radio muutano yes inoshandiswa asi haisiyo nzira yakanyatsonaka kana takutaura nezvepublic health. Tinoda vanhu vanonzi macommunity health workers vanonotaura nechirudzi chevanhu ivavo vari muarea imomo vachivataurira kuti itai zvakadai, itai zvakadai. Handifunge kuti kusupervisa rufu ndo the best thing. Ndo yandingati priority vaitadza ipapo. Priority yavo ndeyekudzidzisa vanhu so that kana pakaitika rufu vanhu vanenge vaakuziva.